Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gumi guru 29, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumiriri weHarare North mudare reparamende vaAlan Norman Markham vanomiswa mberi kwedare redzimhosva. Zimbabwe ndeimwe nyika iri kuyambirwa kuti kwemazuva mashanu anotevera dzimwe nzvimbo munyika dzichange dziine kupisa kwezuva kwakanyanya. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mushure memwedzi mipfimbamwe vanhu varatidzira munandira nenyaya yekukwira kwemafuta ekufambisa dzimotikari. Nezuro mapurisa akaendesa kudare raMajor Street mumiriri weHarare North mudare reparamende vari nhengo yeMDC vaAlan Norman Markham vachivapomera mhosva yekukonzera mhirizhonga. VaMarkham vanonzi vaifurira vanhu kuti varatidzire mumusha wevazhinji weHeathcliff vachiti yava nguva yedu yekudzorera mapurisa nemasoja ari kunyanya kutirova, asi vaMarkham vari kuramba mhosva iyi. Dare iri rakati nyaya iyi izonzwika musi wa12 Mbudzi. Mukozeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta ravaMarkham vaObey Shaba vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Takaenda kumatare edzimhosva nezuro musi wa28 October 2019 navaMarkham avo vari kupomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga munzvimbo dzinotambirwa neveruzhinji. Tichinzi izvo, musi wa14 wegore rino vaMarkham vakaonekwa vachipisa mataya edzimotokari, vachipisa magaraji anotengeserwa dzimotokari. Saka takaenda nezuro kumatare edzimhosva, asi nyaya haina kukwanisa kunge ichitongwa nokuti mutongi anoita nyaya iyi akanga asipo. Nokudaro nyaya iyi yakazonzi ngaidzoke musi wa12 November 2019.
Zvii chaizvo zvakaitika musi uyu?
Ivo vari kuramba nyaya iyi. Takaitawo kuferefeta kweduwo sedu semagweta tisati tatora nyaya iyi, tikaona zvekare kuti nyaya iyi haina maturo. Tine humbowo huzere hwekuti havana kumbobvira vaita nyaya idzi dzavari kupomerwa.
Saka mune chivimbo chekuti vachachenurwa nedare?
Ichokwadi, tine chivimbo chekuti vachachenurwa nedare, nokuti kana mapurisa chaiwo akanga ari kuita nyaya iyi akasvika paakamboti maonero edu ndeyekuti vaMarkham haana mhosva, asi mapurisa akazoti ivo vari kunzwa puresha pane vamwe vanhu vari kukomanikidza vane chekuita nezvematongerwo enyika, vari kuti nyaya ngaiende mberi nekuti tine vafakazi vakavaona vachipara mhosva idzi. Saka somaonero edu isusu mapurisa, kana achinge aferefeta akati hapana nyaya, ndo paifanira kuperera sarungano.
Saka ivo mapurisa ati akupaiwo here mazita ezvapupu zvavari kuti zvichauya kuzoroverera vaMarkham mhosva kudai?
Hatisati tapiwa mazita avo azere, asi semanzuro atakaita nemapurisa, vamwe vacho vari kusukidza nyaya iyi ndeavo vakambokukidza navo zvekare navaMarkham musarudzo dzekumiririra paramende dzapera idzo. Vanonzi vakaonekwa vachimiramira zvikuru vachiti nyaya ngaiende kumatare edzimhosva.
VaObey Shaba, nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, vari parunhare muHarare neStudio 7. Bato rinopikisa reMDC rinoti riri kuronga kugara pasi nechimbi chimbi kuti rizeye danho rakatorwa nedare remakurukota svondo rapera rekusunga kuti zvimwe zvikamu zviri mubumbiro remutemo zvivandudzwe uye zvimwe zvibviswe. Bato iri rinoti riri kupokana nezvinhu zvina zvinonzi zvinofanirwa kuvandudzwa. Senator wedunhu renyanga uye vari mutevedzeri wemunyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC vaDouglas Monzora vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sebato vacharamba kuti bumbiro remutemo rivandudzwe kuchibviswa zvakatarwa nevana veZimbabwe.
Zvekuda kuchinjwa nehurumende bumbiro redu remutemo zvinhu zvinoita zvina. Chekutanga ndiyo running mate yamataura, chechipiri inyaya yaprosecutor general kuti asarudzwe naPresident Oga, chechitatu ndechekuti maMP abve muprovincial council yakaiswa yedevolution, chechina ndechekuti delimitation kana kuti kutarwa kwemaconstituencies kusave nechekuita necensus kana kuti huwandu hwevanhu. Ndoda kuya panyaya yerunning mate. Running mate zvazvinoreva ndezvokuti kana president achipinda muelection kutanga 2023 anosarudza iye munhu kana kuti vanhu vaviri waanoti uri wekutanga, uyu ndiye vice president wechipiri. Sarudzo dzisati dzaitwa kuitira kuti vanhu vazive kuti vice president wedu ndiani kana tavhotera nhingi. Zvichibva zvati kana president iyeyi akasiya basa pakati petemu yake, vice president iyeye ndiye automatically kuti anoita president. Takazviitira izvi kuti vanhu varege kunetseka kuti kana president achinge aenda kana kuti achinge afa, vanhu votanga kurwisana kuti anoita president ndiani kupedzisa iyeye. Saka takati isusu panovhoterwa running mate. Kana kuti panosarudzwa running mate, vanhu vachinge vachivhota vanoziva kuti tiri kuisa president nhingi, vice president wacho ndinhingi, kana iye president asisipo vice president uyu ndiye anotora chinzvimbo. Saka tiri kuona kuti hurumende yaakuda kuchinja ipapo, yodzosazve zviya zvokuti tinenge tisingazive kuti kana president akafa kana kuti akasiya basa anotora ndiani. Saka uku kudzokera mumashure kwakanyanyisa, vana veZimbabwe vakazviramba izvozvo.
Asi tichitarisa panyaya yerunning mate vaMonzora, hazvisi kubato here kuti ringe richisarudza munhu arinoda kuti anga achiita mutevedzeri wemunhu anenge achikwikwidza kuita president?
Patinenge tichinyora bumbiro remutemo paya, hatitarisa kuti bato iroro rinosarudza sei. Tinosiya kuti bato nebato rinofanira kutipa kuti president wedu ndinhingi. Saka munoona kuti paconstitution paya hatida kutaurira mapato kuti munosarudza sei mapresident enyu. Tinosiyira izvozvo kumapato. Asi kubato rimwe nerimwe riri kucondesta presidential rinofanira kunza vanhu vaviri, president narunning mate wake. Vanhu vobva vagara vachiziva kuti kana president uyu tamuvhotera, zvinoreva kuti tavhotera futi vice president uyu.
Saka imi sebato matanho apa yamuri kutora,
inyaya yatiri kuda kuti tigarire pasi sebato tingati emergency, nokuti zvazvinoreva ndezvokuti zvakatarwa nevana veZimbabwe zvaakuda kungobviswa. Saka isu seMDC tinoti bumbiro remutemo weZimbabwe rakavhoterwa nevana veZimbabwe muna 2013, tose tiripo wemapato makuru aripo iko zvinezvi, tose tichibvumirana, harifane kungochinjwa chinjwa nje senge zvinoda kuitwa nehurumende izvi. Saka tiri kukurudzira wemapato ezvematongerwo enyika, tiri kukurudzira vanhu vari muZANU-PF, tiri kukurudzira vanhu vari muMDC, tiri kukurudzira zvakare vanhu vemachechi pamwe chete nemasangano akazvimiririra, nevanhuwo vasina zvavo mapato, vasina chivana veZimbabwe, kuti ngatirambei kuti bumbiro redu ratakaita zvokuvhotera, ratakanyora tega, raakuda kuchinjwa nevanhu vashoma-shoma vari mukabhineti, nebato rimwe chete zviri mukabhineti. Bumbiro iri inhaka yatinoda kusiyira vana veZimbabwe, kuti munotongana so, muchibvisa naso pazvigaro, pasina ropa, pasina kukuvadzana, pasina kunyombana. Ndosaka takaisa running mate, ndosaka takati muchuchisi mukuru anofanira kuchuzwa nepalamendi inenge yakavhoterwa nevanhu, yozoenda kuna president. President odoma pamazita matatu ipo paya.
VaDouglas Monzora vari parunhare muHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezvamamiriro ekunze dziri kuyambira nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzinosanganisira Zimbabwe, Eswatini, Madagascar, Malawi, Botswana, Zambia neMozambique South Africa neNamibia kuti kwemazuva mashanu anotevera dzimwe nzvimbo munyika idzi kunenge kuine kupisa kwezuva kwakanyanya. Nzvimbo idzi dziri kutarisirwa kupisa zviri pakati pe 300 degrees ne 350 degrees. Tabata mukuru webazi rezvamamiriro ekunze reMet Department vaTeach Zinyemba.
Mucharangarira kuti isu sebazi remamiriro ekunze takange tatotaura kuti kumusi wa22 October kusvika nengati nhasi tichange tichiona iyo yatinoti kupisa kwakanyanyisa uku kunonzi pachirumbi heat wave. Taona zvakare kuti muongororo yedu matemperatures anga akakwira chaizvo nzvimbo dzakati pararirei. Asi tiri ipapo tikade kuti musi wechipiri kusvika musi wechitatu tikutarisira kuti kuchaita kuti matemperature yedu kana kuti kupisa kwekuti dererei kunyanyanyanya nzvimbo dzakafanana nekunana matebelere endesauti nekunana masingoko nekunana Bulawayo metropolitan province tikutarisira kuti matemperature zvedu achati decay.
Ko vanhu vangaite sei kuzvidzivirira kubva kuzuva iri?
Mai mvura yakawanda. Izvi zvinobatsira kuti muviri unge uchiita mvura iyi yatinoziva kuti kana kuchipisa kudai so tinoita dikita chaizvo, asi ukaramba uchimwa mvura zvinobatsira kuti miviri kuti itonhorere zvishomanana. Zvakare tinokurudzira kuti vanhu vapfeke mbatya dzinenge dzakarerukira kunyanyanyanya dzinenge dziri chena dziya idzi dzinobatsira kudzivirira kupisa. Tinokurudzira zvakare kuti vanhu vapfeke nguwani dzakakura. Izvozvo zvinobatsira pakudzivirira pazuva iri rinenge ichipisa kudai so, nokugarawo kana zvichikwanisika mubvute nekushandisa aya atinoti maamburera. Izvozvo zvinokurudzirwa chaizvo. Musaragire vana vachitamba kunyanyanyanya masikati kubva patingati pane zuva ripai patinenge rakurova nhongonya kusvika kunana 3 o'clock. Musanyanya kuregera vana vachitamba panze nekuti ipapo zuva ndopa rinenge richinyanya kupisa. Saka tinozoona kuti izvozvo zvinogona kukonzeresa kuti vanhu varasikirwe nemvura yemumuviri iye, zvinozokonzeresa zvimwe zvirwere zvinoda kupindirana nekupisa kunenge kuchiitika.
Asi chii chaizvo chiri kupa kuti kuite zuva rakadai iko kunyika dzekuchamhembe kuAfrica tichitarisawo nemuZimbabwe?
Chokwadi chacho chandingade kutaura, tinoona kuti mazuva ano takungotaura kuti climate change. Ndo climate change kana kuti izvozvi zvino zvinenge zvichikonzeredzwa neclimate change. Kazhinji kazhinji kana vanhu tichitaura nezveclimate change vanenge vachingozvingonzi aiwa vanhu vari kungotaurawo. Asi tinozozviona kuburikidza nokupisa kunenge kuchiitikako. Zvakarewo nokuti kana kuti mvura yakunayawo kazhinji kazhinji unozoona mvura ichiine ukasha mugirikeni zviya zvokuti nekune zvivhura mahwe nokurohwa mheni. Izvozvezvo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichikonzeredzwa neclimate change. Saka ipapa tinoona kuti mumwedzi iyoyi yakafanana naOctobe kana kuti naSeptember kazhinji kazhinji munogara muchipisa. Asi pane dzimwe nguvawo sezvatiri kuona mazuva ano tinoona kuti kupisa kwatienderererei zvichireva kuti pane zvinenge zvichiitika muchadenga zvinozokonzeresa kuti kunge kuchipisa kwakadai zvakadai so.
Asi pane kutarisira here kwekuti kupisa uku kuchaita zviri nani tichienda mberi uku?
Well, ndinodaira kuti kupisa uku kungangoita zvakanaka nekunge kuchinaya. Asi tinoziva kuti mwaka uno waOctobe wakutopera, asi hatinambenge taona mvura yakati yakati dikei. Taangoona uye mvura iyi nemabhanangana ichingoitawo apa neapa, asi zuva chingoramba chirova nhongonya. Saka nguva dzimwe nguva kunenge kuchiuyawo makore aya anogona kudzivirira mukupisa. Asi kazhinji kazhinji tinoona kuti mwaka uno unenge wausina makore ayo akanyanya kuti wande. Saka izvozvo zvinoramba kuzvitarisa kuti matemperature edu kana kupisa kwedu kungari kunoramba kuripo. Asi sokutaura kwandaita nedzimwe nguva unoona kuti panokuitawo makore anogona kudzivirira zuva rei. Saka izvozvo zvinogona kukonzeresa kuti kupisa kwedu kuti dererei.
Mukuru mubazi rezvemamiriro ekunze reMet Department vaTeach Zinyemba vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Munewsday mune nyaya inoti Zimbabwe Prisons and Correctional Services inoti vasungwa mumajeri avo mana eMazowe, Guruve, Bindura ne Mount Darwin havasisina chikafu. Munewsday mekare mutungamiriri weMDC Vanevo Chamisa vanoti kushomeka kwevanhu vakaenda kundoratidzira pamusoro pezvirango kunoratidza kuti vanhu vanotsigira vaEmerson Mnangagwa vabe kudzikira. Mudaily News mune nyaya inoti kanzuru yeguta reBulawayo haisi kuendesa mvura kunzvimbo dzinogara vanhu dzinosvika makumi mashanu pamusoro pekushomeka kwemvura. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadi vashamarari veStudio 7 vatsigiri vese veStudio 7 ndoitwa mukoma Afton Mbedzi Ngwenya ndiri kunoku kuPitori kuSouth Africa ndichibva pabhohera apo pamatsakanure toda kungotiwo kuzanu PF hanini hangu ndingatofa nezhara kana zvichiita ndichitotsanya kuti zanu PF iyoyi itoparara iyi. Chidi kana kuvaona vari kutouraya nyika masangisheno anga atowedzerwa chaiko ndatenda zvino.
Ini ndoitwa Mairei ndiri kuSouth Africa. Taikumbirawo kuti mumbotaurawo nezvedu vanhu vane disability tiri kurarama tiri kuno South Africa. Asi zvinhu zvakaoma zvakatiomera zvisingatomboiti. Shuwi redu ndeyekudzokerawo kumusha, tinotakabvawo kumusha pane nguva. Asi makuti tinonorarama sei kumusha kwacho zvinhu zvokuti zvinogona zviri kutiomera. Kuno kwaisinyori kugara nokuti magariro acho nemararamiro acho zvinenge zvakangoma. Saka ndaikumbira kuti mumbotaurawo nezvedu veStudio 7 tatenda hedu.
Makadi zvenyu veStudio 7 tinokutendai zvakanyanya nekutizivisa masoko ese anonge achiitika mukati menyika yenyu yedu yeZimbabwe. Zvakaome kudaro vanga vasingadi kuti tinge tichizviziva asi imi munotepfenyura zvakadaro tichizvinzwa. Vedu vei tasvike panguva yakaoma Zanu PF yatisungire zvinhu upenyu hwavo makusvike pekupedzisira. Tii chai chai hatichaizivi mudzimba. Bota kwaakubikire vana zvisina kana shuga. Maheu taakubikire vana zvisina kana shuga. Taomerwa kusvike pekupedzisira. Muka inonzi dambudzo Munangagwa dai Mwari apindira achimubvisa. Asi tinoshayizwa kuti tikunamata seiko. Mwari unongozwe zvichemo zvemunhu umwe chete seiko kuti angoramba aripo. Mwari dei vapindira. Isu semadzimai taomerwa mukati medzimba dzedu. Mukicheni chaimu chaimu akutisuisa kuti tumupinde. Matipo taane madande mutande hatichazivi kumwe tii. Sipo hatichazivi yekugezesa. Taomerwa.
Mangwanani Studio. Zita rakundoitwa Karaji. Ndakubvunzawo kuratidzikira kwakaita neZanu PF. Chii chakabuda? Chavakagona kuwesta mari yemunyika. Zvinove kunokunze kwamutemo. Munoziva dambudziko ratinaro. Mudai vachinja kuda vakura. Kana muchinge wakoniwa ka asi nyanze. Toro nondakoniwa regai vamuo vambozama. Haisi mosva. Ipo kubva ipapo unotwana rurimekedzo kubva kuvanhu unongovaona tinowazvikoniwa. Kutora vanhu vatengerana chicken licken hazvishande, hazvishande, hazvishande. Ipai munhu anokodzera chimuti chake. Unoziva mwana anokodzera. Vamupei chinhu chake mwana. Unoziva muri kuchiitire. Ndinotenda.
Mukoma Wande, Zimbabwe need a certain generation ine future. Ine tarisiro yakanaka yeZimbabwe. Certain generation. Kanzira certain generation ndoda kuti at least 45 years and below. Chiri kuda kuhwa kuti Zimbabwe yakadii. Atakatedzera vanamunangagwa ava vanamatemadanda vakambodyawo nguva yaSmith. Vakaona kuti aiwa takubatirirwa naapa naapa vakaita zvavakaita. Isusu tripa below 45 or 50. Let's have one word. Tive ne one word muZimbabwe. Atanzwa tatambura hazvifangi kuramba zvisina zviri kuita izvi. They should fear kuti vanhu vati yes or vati no. Wozokuramba unonzi mayouth ezanu PF, mayouth emDC. Tinoda kuti anzi mayouth eZimbabwe ati zvakadai. maite Zimbabwe hati chakadai hatichadi hatichadi
ndinonzi Tish Banda pa South Africa pa Zimbabwe Masvingo ndinoda hangu kungotaura bichana panyaya yavamutata wa Reverend avo ngavabude pachena semunhu akamirira nyika ari pamberi peuso hwaMwari munoreva here kuti vamutata zviri kutaurwa nenyika dzekunze kuti muZimbabwe hamuna utongo hwakanaka hwejekerere vanhu vari kudzvanyirirwa nyika idzi dziri kunyenedzera Zimbabwe zvaisiri kuita imimi kana muchitaura nyaya yakaita seiyoyo seyamataura nhasi musi wemuvhuro 27 October munoreva here kuti vana vezimbabwe vari kufara nezviri kuitika munyika mavo kana kuti nesuo tiri kutochema zvichienderana nezviri kutaurwa nenyika dzekunze munoreva here kuti nyika dzekunze hadzifanira kutaura zvakashata zvinotaurwa neutongi huri kutonga hwezanupf namunangagwa vangoramba vakanyarara nyangwe nesu vagari vemuzimbabwe macho tiri kutochema nezviri kuitika saka ibi budai pachena munyare mwari mutaura zviri kuitika zvechokwadi kuti masangishoni ari kuitwawo asi haasi vanokonzera kutambura kwevanhu vanhu vari kukonzerwa kutambura muzimbabwe nekuda kwouori hwebato riri kutonga umbavha hwakawandisa uori hwakawandisa hapana zvavanoitwa asi munoda kurova mbwa makaviga mupini musingatauri chokwadi chiri kuitika munyika medu semunhu akabata bhaibheri pamberi penyika taurai chokwadi mutye mwari wenyu muchitaura chokwadi nekuti chokwadi ndochinogadzisa nyika
mangwanana kanakamhuri yezimbabwe mangwanana anhasi mii ndinoitwawo samiri moyana ndiri papitoria south africa mashoko angu ndinotiwo ava ndi purezidendi here vakakwana kana kuti vakashota purezidendi munangarwa amunangarwa washungurudza vanhu mani ini ndinoti kudai kuti mwari anopindira atitungamirirewo atiisirewo purezidendi wechidiko mukomana anonzi chamisawo ambogadzirisawo nyika onai vatoti kai masankisheni chiichi vetora mari veipedza vengoti kai masankisheni but asi mashankisheni iyezvo vari kutyora kodzero dzevanhu vachiuraya vanhu vachidii vachirova vanhu izvezvi vakauraya vanhu kubva vakauraya munhu izvezvi apapo but vanongoti masankisheni ndoakadai masankisheni ndoakadai aa tachema tarwadziwa samukomana chamisawo watinodawo
makadiwa shamarari vestudio 7 vana mukoma tanonoka wande uko nana jonga kandimire ingafara chaizvo kana mukambo tavo kuti audio yangu inzwikwewo pastudio 7 apa ndinongoti zuva nezuva ndinongoisasa hamumboverengiwo naini ndinoitwa mai made ndiri pasouth africa apa ndinoda kungotaura pamusoro pevanhu vezana anonyepa nhema dzinenge dziri pachena chaipo uyo kindness paradza namutoda shuva vanhu vanotaura zvinhu zviri pachena kuti yei kustadium kwa kwakazara vanhu vaivandasuva zvataingoona tichingonatso kuona zvose kuti apa hapana kana vanhu apa vanhu vaunganidzwa vaita vachitutu zvinotonyadzisa apa zvinhu zvakaitwa nezano zvinonyadzisa apa vaingondofunga ndinotoona sokuti vanenge vakangoitira kungoti nyika dzimwe dzione kutoti vakabira maelections nokuti dei vanga vasina kubira kana vanhu vaidai vakasadza stadium vachamisa vakangodaidza kungoti vanhu kana kungoti uyai du tingosera tichionana stadium mese inozara asi izvi zvezano deva munangagwa vari umwe munhu ka havatongotosiya zvavo zvichakanaka vanokuti vazoita zvokuzobviswa vakuita kumhanyiswa ipapo haazvizonaki devangosiya zvichakanaka ndinotenda chaizvo kana mukaitawo kuti audio yangu inzwikowo nevamwe vanhu ndinotenda ndinotenda muve nezwa rakanaka vanhu vepastudio 7 apo
aya mashoko evateereri vestudio 7 vari kwakasiyana-siyana vachitipa pfungwa dzavo mashoko ndeavo asina chekuita nestudio 7 titumirei mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Masangano anorwira kodzero dzevanhu eHuman Rights Watch neAmnesty International audza hurumende yeTanzania kuti irerutse mitemo inorambidza vanhu kutaura zvavanoda uye inorambidza vanhu kushora hurumende. Mitemo iyi yakadzikwa navaJohn Magufuli pavakaita mutungamiriri wenyika. Chimwe chipatara chegutare Xiangzhong kuChina chazivisa kuti vamwe mai vane makore makumi matanhatu nemanomwe vakabatsirwa mwana musikana nemusi wechishanu chapfuura, vakave mudzimai akaita mwana ane makore mazhinji kupfuura vamwe muChina mese. Mudzimai akaita mwana aine makore mazhinji kupfuura vamwe vese pasi pano anonzi Errant Mangi wekuChina wekuIndia, uyo akaita mapatya evasikana mwedzi wapera aine makore makumi manomwe nematatu. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump varumbidza zvikuru imbwa yemauto yakabatsira mukuurawa nemukuru weIslamic State Abu Bakr al-Baghdadi. Zita rembwa iyi haribvumidzwe kutaurwa kuitira kuchengetedza upenyu hwayo, asi vaTrump vaisa mufananidzo wembwa iyi paTwitter account yavo vachiti mufananidzo wayo unogona kuratidzwa asi zita rayo haribvumidzwe kubudiswa pachena. Zvichakadaro, sachigaro wesangano revakuru vemauto ese kana kuti chairman weJoint Chiefs of Staff General Mark Milley vaudza vatori venhau kuti imbwa iyi yakaita basa guru panguva yekutsvaka kubata nekuuraya Abu Bakr al-Baghdadi. General Milley vati imbwa iyi yakakuvara zvishoma asi inotarisirwa kupora nekudzoka kubasa nekukurumidza, vachiti pari zvino ichiri mutheatre muchipatara.
Mumwe ari kwatuku kumbomasa manyanga, mumwe ari kwamachezo ari kuzorabata. Baba baba shero ndiko pahanosunza mugaka, ari kumhanya netendera suru vachitikota. Sawira wasuka pupi mudari rekushereketa, vasikana kwaigwe sisi toita basa. Pane oti haleluya ni baba charamba, ingori chiriyo 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 mito chiriyo 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 mito chiriyo 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 mito chiriyo 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 mito chiriyo chiriyo chiriyo. Mukati achinyararire tiende kumagitare, nasi kune musoja yakazara nandare. Mabasi ekwamupfumi ari kubva kwamutare, ndaona rimwe gonyeti rakazara nderekumbare. Vari kunanga ikoko pinyariri muHarare, vangosara mutsimba ndevaya vari pachipare. Teerera mai mwana ngoma yotoro akare, chiriyo 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 mirito chiriyo 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 mirito chiriyo 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 mirito chiriyo 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 mirito chiriyo chiriyo chiriyo.
Jaya guru jaya praise chiriyo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mumiriri weHarare North mudare reparamende vaAlan Norman Markham vanomiswa mberi kwedare redzimhosva. Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri kuyambirwa kuti kwemazuva mashanu anotevera dzimwe nzvimbo munyika dzichange dziine kupisa kwezuva kwakanyanya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika disen